vachitaura pamusoro pemutongo wakapiwa najustice joseph mafusire mudare high court kumasvingo nezuro panyaya yakakwidzwa kudare iri nefintin trust nevamwe vaviri mutevedzeri wemutauri wemdc valuk tamborinyoka vati mutongo uyu unotsinhira zvavagara vachitaura pamusoro pezbc nezim papers
tikangoti mutongo uyu waburitsa pachena zvakanga zvichigara achitaura mazuva ese kuti zbc yakafanana narefura anokanda pembe wokotanga kujoina imwe timu ukatarisa bundiro remutemo rinotaura kuti zbc inofanira kubata mapato ese zvakafanana inofanira kubata candidates ese zvakafanana nekumeka shuwa kuti kavhareji yavanopiwa kumaredhiyo nekutelevhizhen yezimbabwe broadcasting corporation yakaenzana izvozvo zvimubumbiro remutemo rakagadzirwa navana vezimbabwe muna 2013 kunyanyanyanya takatarisana nesection 61 yebumbiro remutemo rezimbabwe
asi vati takakosha pari zvino kuona kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau yavandudzwa kuitira kuti makambani akaita sezbc nezim papers ashande achitevedza bumbiro remutemo wenyika
chatiri kuita iye zvino navamurokela ndechekuti tiri kutenderera mumamedia houses ese ari muno muzimbabwe takatanga nekuamh last week saka tichaenda mazuva ari kuteera kuhera kuti tichaenda kuzbc tinokurukura navo nekuvaonesa pachena kuti honai zvekutaura bumbiro remutemo wezimbabwe honai zvakataurwa nehigh court yezimbabwe tinoda kuona kuti kubvira pano tichienda kumberi varume ava vachatanga kuita zvemubumbiro remutemo rezimbabwe iro rakagadzirwa navana vezimbabwe vakariita afemi nereferendum musi wa 16 May 2018
gweta musangano remedia institute of southern africa zimbabwe vakuda hove vaudza studio 7 kuti vari kufara chose nemutongo uyu nekuti ndozvavagara vachitaura nekurwira kuti zbc ishande isina divi rayakarerekera vahove vati mutongo uyu wasimbisa shoko ravo uye vachaushandisa mubasa ravo rekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika
tinovimba semisa zimbabwe kuti mutongero uyu uchapa vanhu an opportunity yekuti vagare pasi vatarisise kuti zbc nezim papers vanobata sei nyaya dzinoinvolva mapolitical opposition parties
asi vati pachine mutoro kuti pave neshanduko pamashandiro emakambani akaita sezbc
handifunge kuti zbc o zim papers o even zec ichamuka mangwana yachinja the way vanonyora nezveopposition parties muzimbabwe but ndofunga importance yemutongo uyu will be kuti uchapa maadvocacy bodies akaita semisa semas nemamwe mabodies a starting point yekuti atange kugara pasi negovernment kuti kumbira muensure that mareporting atinoona kuherald atinoona kuchronics atinoona kuzbc ari balanced and ari fair
hatina kukwanisa kuzwa kubva kumutauri wezanu pf vasimon kayamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu pf vagadzira chirumanzu vaudza studio 7 kuti sarudzo hadzihwinwe nekuti bato rapiwa mukana wekutaura pachivhitivhiti
politics hadzihwiniwi pazvivhitivhiti politics hadzihwiniwi manewspapers politics hadzihwiniwi mukutaura asi politics dzinohwiniwa nokuvhotegwa iye zvino hapana munhu angapikisa kuti zanupf haina kuvhotegwa here nokuti maresults aripo haugoni iwewe kunzi uchinjiwe mavhotero ako because chivhitivhiti chataura zvakati kana kuti mutungamiriri werimwe bato ataura zvakati kana kuti muvakidzani wako wataura zvakati
vati bato ravo haritevedze mitongo yamatare edzimhosva kuti rikunde musarudzo asi kuti rinotsvaga rutsigiro kune veruzhinji vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rezimbabwe democracy institute vapfekezela gumbo vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo mutongo uyu wakanaka chose hauna zvauchabatsira nekuti sarudzo dzakatopera uye hauna zvauchasandura vati mitongo yakaita seuyu inofanira kuitwa sarudzo dzisati dzaitwa kuti ive nechekuita nesarudzo dzinenge dzichiitwa munyika vagumbo vati veveruzhinji havafaniri kufara zvakanyanya vachiti hurumende inozikanwa zvikuru nenyaya yekusatevedza mitongo yematare edzimhosva kunyange hazvo vasina kutaura zvakanyanya kuzbc nezim papers mumutongo wavo justice mafusire vakati makambani aya anofanira kutevedza zvinodiwa nebumbiro remitemo masangano mazhinji emuno neekunze akaongorora sarudzo akaburitsawo kuti zbc nezim papers dzaiita basa dzakarerekera kune rimwe bato izvo zvakakanganisa mafambiro nezvakabuda musarudzo kurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakatoudza paramende kuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvakataurwa nemasangano aya kuti sarudzo dzinouya dzisaite mutauro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.